tinotenda nhasi chokwadi tanga tiri kuzeya tichionesana nekomiti mafambiro atakanga takaita, asi tiri kuona paongoro yatatichiita kuti bill iri kune vamwe vanga vari kuti ngariendererwe mberi, kune vamwe vanga vasiri kurigamuchira, kune vamwewo vanga vane muono wekuti mubhiri reri mune zvinoda kukwenenzerwa kuti zvibude zvakanaka. Uyezve mukufamba kwatakaita tiri kuona kuti vazhinji vari munyika kwatakatenderera vanga vasina ruzivo rwekunyatsoziva kuti mubhiri iri chii chiri kumborehwa, zvikuru sei takanangana panyaya yemutauro, nekuti mukatarisa bhiri redu rakanyorwa nechirudzi chechirungu. Saka tisaindi kuti tine vanhu vagari vari muzimbabwe vakasiyana siyana vanotaura mutauro yakasiyana siyana, anatonga, anandevele, zvinhu zvatatiri kuongorora kuti mabhiri anotevera. Zvakakosha kuti pese patinoita bhiri ringe rine mutauro unoita kuti vanhu vanzwisise kuti bhiri riri kumboti chii. Uyezve patiri kutarisa tichitaura kuti ayo wakabude pese panoitwa mabhiri aya, ministry inenge nebhiri rainenge ichiita ngaitange yaenda yanoita sinoti makampeni awareness aya ekuti vanhu vazive kuti tichida kumboita nezvei.
Saka zviri kureva here kuti bhiri raakudzokera muvanhu kana pakaa patumirwa zvariri pamusoro pazvo mururimi runonzwikwa nevanhu?
Aiwa, hazvisizvo zvatiri kureva, nekuti kutaura kwandakuita ndeke kuti zuva ranhasi tanga tiri kufanana tichizeya bhiri, asi bhiri hatina kukwanisa kuti titedze kurizeya rese muzuva ranhasi. Tiri kuenderera mberi kurizeya bhiri irori nemusi wechina uyo watinozobuda tichifinaliza kuti tatendera mazvipi kuti tizive kuti tiri kubva kupi tichienda kuti nemadhiriwa.
Tinoona kuti pane mimwe misangano yakasiyirwa panzira yakanga iri yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri iri. Mune urongwa here rwekuti misangano iyoyo izoitwa ichipedziswa?
Kureva kwandamboita kana tiri komiti tinogara pasi toita chisungo toita chitenderano. Saka naizvozvo umwene umwe anenge ane muono waanenge achiona mudare ratinenge takagara wekomiti iroro. Saka toi tichizoti isusu patinenge tagara toziva kuti tatendera mazvipi kudzokera kuvanhu here kana kuti bhiri rinoenderera mberi, nekuti tinotarisa nzvimbo dzatakaita kuti kwatakasangana nemachallenge nematambudziko inzvimbo ngani uye dzakawanda sei. Izvi zvinozotiudza kuti aiwa ngatidzokerei kana kuti aiwa bhiri iri kuda mafambisirwa rakaitwa rakafambisirwa zvakanaka.
Tinobva kuti paa paine kuverengwa kwepiri kwangochitarisirwa kuitwa svondo rino kwebhiri irori kana second reading, zvinoreva here kuti zvichambomiswa izvozvo kusvika matanga masangana?
Nemameetings atiri kuita iwayo tinovimba kuti rinogona kusapinda muvhiki iro rinei, nekuti isusu tiri kudzeya pamusoro paro, sikuru sei patinenge tasangana nechina ndopatinenge taziva kuti tamira takaita sei.